Vachitaura kumbomo yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza, vachamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo. Vachamisa vaudza vanhu kuti hapana mwoyo murefu sezvaive zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT Mushakabvu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Sinyale yakamirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba ndikangodipaivepo munoti dzekunde ndikangoti ndizvo here munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years is far and no better. Ini ndakasiyana namudhara dzangu anga ane mwoyo murefu wangu mupfupi, maoko aya haana kumboteura ropa, maoko aya haana kumboba, maoko aya haana kumboponda, maoko aya haana kumboita muramba svina, maoko aya haana kumboita kukura hundi, maoko aya haana kumbokutorerai mari mumabhenki. Isi new Zimbabwe.
Vachamisa vatiwo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai diti navawestman nhuve chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. Vachamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Hama dzedu anabiti vakanga vamboenda neko vadzoka musha, hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda neko kumbonotsagatsagaokaaibotoraachimoni vadzoka mumusha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe iwoyu the movement for democratic change yatiri kutungamirira. Imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nenhepo yakamubata imhakaswa, itesaka. Hakuna mhakaswa inopuwa fetiraiza muraya muntu wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakanaka kupfuura zvavari pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.